Vana ve Zimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti hashtag ramba umbimbindoga or hashtag resist dictatorship, vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika iro rakaiswa muna 2013. Vachitaura nestudio 7 pamberi pemusangano uyu mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamai Bere vati masangano akazvimirira aya akakokera musangano wepadandemudande uyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo. Vabere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita sei nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remutemo vasina kuwirira neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Vabere vati musangano uyu chirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira utongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013.
Dictatorship Constitution Rally inzira yekutanga munzira dzakawanda dzatichatora, nekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tinge tichikwanisa kuratidzira tichiramba zvatisingadi. Saka ipapapa tiri kutoti kuvana veZimbabwe, nyika yenyu iri kukudai. Kana nyika yenyu yakamboda vana vayo, nyika yenyu iri kukudai pari zvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai ndo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo. Izvozvi izvi zvedemokrasi, ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madiro achejina nebumbiro redu remutemo. Ivo vakapinda pachigaro vakasimudza ruoko rwavo rwerudyi vakabata Bhaibheri vakazvipira pasina ari kuvamanikidza kuti vachadzivirira nekuchengetedza bumbiro remutemo.
Vabere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare reSeneti nemusi wechipiri.
Chatikonzeresa kuti titaure kuti resist dictatorship ndechekuti mukatarisisa Amendment Bill number 2 inotyora iya yatinoti muchirungu principle ya separation of powers. Mukatarisa Amendment Bill number 2 inotora masimba kubva kumapazi ese iwaya inomaunganidza muhombodo dzavamunangagwa. Saka paramende yedu nematare edu edzimhosva vatowana pekugara muhomwe dzavamunangagwa. Muchirungu maitiro wayo ndiwo aya anonzi dictatorship kana kuti authoritarianism.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remutemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa, mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remutemo yenyika. VaMandinde vati vana veZimbabwe vasi kuzorega zvichiitika.
Vana veZimbabwe takabuda tikano voters nemukurumbira mushure meunge tataurwa nesu maerera nezvataida pabumbiro remutemo. Bumbiro remutemo irori rikava bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rikaitwa mutemo wenyika une mutemo watinawo nanhasi. Zvino gore rino tasangana nembunya mbunya, tasangana nenyatwa yekuti bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rava zvino kutanga kududunurwa, rava kutanga kusandurwa richidzokera kune ratakabvisa racho, rava kupa masimba ose kumutungamiri wehurumende kuti ava anoita zvaanoda. Zvino isi tinouya sevana veZimbabwe pazuva ranhasi tichiti izvi taramba. Hongu, munogona kunge muine masimba ekuzvichitsandura, asi handizvo zvatiri kuda sevana veZimbabwe. Redu bumbiro remutemo ratiri kuda ndiro ratakati muna 2013 ndeiro. Siyai bumbiro redu rakadaro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Nhengo dzedare reSeneti 65 dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo 10 dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiri iri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore 90. Mukuru wevatongi wematare edzimhosva vaLuk Malala vari kufanwa kuenda pamudyandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore 90. Asi bhiri iri rikasainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika, zvinoita kuti vaMalala vasaenda pamudyandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. kweta rino rwa kodzero dzevanhu vanova nditole vakapikisa kutambirwa kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 iro rakapa hwaro wekuti Constitutional Amendment Bill number 2 riumbwe vachiti bhiri rekutanga rakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Dare reConstitutional Court risati rapa mutongo waro panyaya iyi kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira mutungamiriri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate akapiwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.